kunzwi kwa kwechikumbiro ichi kwatadza kuenderera mberi mudare pamusoro sezvo gweta rehurumende Valovet Masuku vaudza dare kuti havasati vawana zvinyorwa zvinoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kana kuti record of proceedings. VaMasuku vati vakasungwa mbira dzakondo nekusava ipo kumagwaro aya sezvo magwaro aya ari vanofanira kupenengurwa nedare repamusoro. Izvi zvatsinirwa negweta ramuzvare mubayiwa vataona nyamakura.
Nyaya iyi yatadza kunzwikwa nhasi inoda kwekuti record rekumagistrates court harisati ragadzirwa. Takapiwa maindications ekuti riri kukwanisa kugadzirwa nhasi, toropiwa isusu uye ropiwa vachochesi. Vachochesi vozopa mhinduro yavo kuapplication yedu neapiwo musi weTuesday next week. Dare then rinozokwanisa kutinzwa musi wechishanu muvhiki inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vawebsa chinamora vati chikumbiro ichi chizonzwikwa mudare musi wa27 zvita kuitira kuti vekudare raMajor Street vapiwe mukana wekugadzira magwaro aya. Izvi zvinoreva kuti muzvare mubayiwa vachatamba zororo rekisimusi vari mujeri rechikurubhi rinochengeterwa vanhukadzi. VaNyamakura vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekurwara kunonzi kuri kuita muzvare mubayiwa vari muusungwa.
Kana dare rekakonsida izvozvo, munhu anofanira kuenda kumba nekuti kuiswa mudare, kuiswa mutorongo, kunogona kukonzera zvekare kuti munhu agara ane utano hwake huri husina kumira zvakanaka, unogona kuita zvakanyanya nekuda kwekuti akavharirwa. Especially over nyaya yekuti tiri kuti haana kapasiti yekutiza, anorwara, haana kwaanogona kuenda, ngaatongere zvakare kumba.
Magweta amuzvare mubayiwa akaudza dare raMajor Street nemuvhuro kuti musungwa akakanganisika utano hwake pakaputitswa bhambu kuWhite City Stadium kuBulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera. Muzvare mubayiwa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo paaiva muchipatara kuSouth Africa muna Chikumi vanonzi vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara cheNetcare Hospital kuSouth Africa. Avo vaiedza kuraramisa vachiwenga avo vanonzi vairwara zvakaipisisa. Muzvare mubayiwa vanonziwo vakatora zuva rese vachirambidza murume wavo kubuda mune imwe hotera iri kuPretoria muSouth Africa kuti aende kuchipatara. Mapepa ari pamberi pedare anoti vachiwenga vakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure mekunge vanovachengetedza vashandisa chisimba kuti vachiwenga vakwanise kubuda muhotera iyi vanorapwa kuchipatara cheNetcare ichi. Muzvare mubayiwa vari kupomerwa zvakare mhosva yekuburitsa munyika zvisiri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica. Mapepa ari pamberi pedare anotiwo muzvare mubayiwa vakatenga dzimba mbiri nemotokari nhatu dzemhando yepamusoro kuSouth Africa kwakare mushure mekuburitsa mari iyi zvisiri pamutemo. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunyepera mukuru wevatongi munyika kana kuti Judge President vaGeorge Chiweshe kuti vakange vabvumirana nemurume wavo kuti vachate iye murume wavo aine urwere. Vachuchisi venyaya iyi vanoti kunyepa kwavakaita kuna vaChiweshe kwakakonzera kuti mukuru wemaMajor Street vamunamato mutevedzi varonge kuchatisa vaviri ava pamuchato usina kuzobudirira. Asi muzvare mubayiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Mumagwaro ekupikisa nyaya dzavari kupomerwa muzvare mubayiwa vanoti kana chiri chokwadi kuti vaida kuuraya murume wavo sei mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavapa mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica kuitira kuti vaende kuChina kunoona murume wavo. Muzvare mubayiwa vanoti vaMnangagwa vakavapa mari iyi mushure mekunge vaudzwa navachiwenga kuti vaite izvi. VaChiwenga vakazodzoka munyika masvondo mashoma adarika mushure mekuzoendeswa kuChina uko kwavakazopedzisira kurapwa. VaChiwenga vakazokonzeresa kusungwa kwemudzimai wavo pavakadzoka munyika uye vakatokwira kudare repamusoro vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo. Zvichakadai, dare raMajor Street rakati muzvare mubayiwa vadzoke kudare musi wa30 zvita pakatarisirwa kuenderera mberi kwenyaya dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.